handisi nyaushamisika nekuti Africa haisi kutaura nezwi rimwe chete nekuda kwekuti Africa panyaya dzakawanda dzinoitika pane zvematongerwo epasi rese world politics hainyanyise kuwana izwi rimwe chete rekuti ibudise kunze uko saka zvinongovawo zvimwe chete zviri kuitika panyaya yeisrael nepalestine tikatarisa toona kuti nyika dziri kumira dzotarisa kuti dzodzimire papi izvozvo ndo zviri kubva zvadzipa kuti dzotora position iti panyaya yeisrael nepalestine
asi tiri kuona kuti south africa inenge iri kutotora danho rakati womararei kuisrael tichitarisa kana zviri kuitwa nechina kana nerussia chaiyo zviri kufamba sei semaonerei
South Africa inonyanyisa kubatikana nenyaya yeisrael nepalestine nekuti inoti iyo ine nhoroondo yakada kufanana neiyoyo tikatarisa zvaiitika munguva yeudzvanyiriri 1994 zvichidzoka kumashure South Africa iri kuti ndo zvimwe chete zviri kuitwa neisrael kupalestine saka iri kuratidza kubatikana chaizvo nekuti iri kuti haigone kutsigira israel nekuti iri kuita zvairambwa nesouth africa munguva yeudzvanyiriri saka south africa inozviona iri kudivi repalestine zvikurusa nekuti iri kuona sekuti vari kudzvinyirirwa maringe nenyaya iripo ndawedzera ndichiti takatoona south africa ichibvisa vamiriri vayo kuisrael south africa yakanga ichida futi muno musouth africa inenge yanga iri kuda kuti vamiriri veisrael vatandwa vadzokere kumusha kwavo ndokuomarara kwakaita matorero ari kuita south africa nyaya yacho
asi hazvizoikanganise here paukama hwayo nenyika dzakaita seamerica dziri kudyidzana neisrael zvakanyanyapa
ipapo ndo pane nyaya yavazulu ndaitaura pane pamwe pandaibvunzwa ndichiti dambudziko resouth africa pari zvino haisi ukama hwayo neisrael chete asi kuti pane dzimwe nyika dzakaita seamerica nedzimwe nyika dzekumavirira dzatatobuda pachena pakuti dzinotsigira israel nekuti dzinoona sekuti zviri kuitwa nechikwata chehamas ndezvechitororo saka south africa mukuita kwainenge ichiita mabatiro enyaya vanoda tivangwarire kuti vangangozviwandira vavengi vakawanda zvinova zvinhu zvisina kunyatsonaka mukutongwa kwepasi rose yatingati world politics.